Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 12, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wekutanga ndavadzimai vangu. Ne first born yangu ine 24 years, ne second born ine 21 years. Ndo vari kurwara.
Nhasi tine hurukuro navasolsa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus pamwe nemudzimai wavo nevana.
Kumbai yezvinezvi naana chiremba kunana iko kunana Parenyato wacho vaifanira kunge vangu vachimubatsira ari munzvimbo ine mishini iyoyo vakuuyawo kwedu kutatira nekuita mishini.
Mukuru munyaya dzezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kugadziriswa kweWilkins Hospital kuchabatsira kurwisa chirwere checoronavirus zvakanyanya. Vatendi vakawanda pasi rose vopemberera kumuka kwaJesu vari mudzimba nekuda kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention, anoti vanhu vafaa nechirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi mana. MuZimbabwe mashaya vanhu vatatu pari zvino uye vanhu gumi nevana ndivo vabatwa nechirwere ichi. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwemumwe murume muHarare neZuro. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica ichiteverwa neEgypt neAlgeria. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira uye wadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe. Vanhu vafa vave kudarika chiuru zana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe sepasi rose vanhu varikurudzirwa kugara mudzimba. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika gumi nevana, vana vavo ndeve mhuri imwe chete inogara kuRua. Mukuziya nyaya iyi tabata vasolsa kudya avo vakabatwawo nechirwere ichi vaenda kuDubai chikapararirawo kune vamwe vemhuri yavo.
Ndoda kutenda His Excellency our President vaMnangagwa nehurumende yese wakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Wakamira neni chaizvo, they giving me all the support yandiri kuda. Even my doctors, ndoda kutenda zve my doctors ese achitungamirirwa naDr. Jones weCity of Harare wakandibatsira chaizvo. They come kumba vachizotona kuti tiri kunzwa sei, kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votiigira, kana paine zviru pane pari kudzimba vatinovaudza vouya. Madoctors they are coming every day. Saka ndirotenda through the Minister for Health nekuti rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well. Ndirotenda Mwari naizvozvo.
Ko hurumende pane rubatsiro rwairi kukupaiwo here panguva yakaoma kudai?
Ndoda kutenda His Excellency our President vaMnangagwa nehurumende yese wakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Wakamira neni chaizvo, they giving me all the support yandiri kuda.
Mungatsananguravo here hukama wenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavirus?
Wekutanga ndavadzimai vangu. ne first born yangu ine 24 years ne second born ine 21 years ndo vari kurwara.
Ko kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei? Vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepa video pangava pa Skype kana kuti pa nhare mbozha?
Hatutenda chaizvo nekuda kwebasa rauri kuita. Vana madoctors anouya pamba because isusu were locked in. Hatusutendera kubuda payadhi pedu nekuda kwekuti hatusufanha kutapudzira chirwere ichi kune vamwe. Saka tiri pamba pedu. Saka vanouya madoctors anouya every morning vachicheka nhasi kuti tiri sei, havambofoni. Vanongouya every day vachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane urwara here, pane any medication erudiwa here vachititarisa.
Asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here? Munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko?
Inini ndino basa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni. Saka ndino maorder ku Dubai. Saka ndanangoenda as usual kuno order. But unfortunately ndakangonozvito handizi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handiziwi. Kauti mumarestaurant here pakudya handiziwi. Asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro waitema chaizvo. Ne the following day ndanda kunzwa kupera simba nemusana wakubata. Saka ihosha inovaya paralyzer mabody parts akati wandei at the same time.
Vasosa kudya avave kunaya mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vachitaura vari parunare kuruwa. Tichaenderera mberi nehurukuro yedu navasakudya mangwana. Hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa zvipatara zvechimbi chimbi zvinorapa vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus matunhu ose. Kunyange hazvo vakawanda vari kuti hapana zvikwanisiro kuzvipatara zvikuru zvopa kuti kurwisa chirwere ichi kunetse. Chimwe chipatara change chichigadziriswa chazovhurwa ndechewilkins hospital, icho chakafira mutori wenhau Zororo Makamba akatanga kufa nechirwere ichi muzimbabwe mushure mekunge adzoka kubva kunew york. Kutanga nhasi hurumende yange yatiwo chipatara chemupilo hospital kubulawayo chinenge chava kukwanisawo kuvheneka utachiwana hwecoronavirus. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru webazi rezveutano mukanzuru yeHarare Dr Prosper Chonzi. Ava vanotiwo pane zvakawanda zvavakadzidza kubva mukufa kwakaita vaZororo Makamba uye vapedza kugadzirisa chipatara cheWilkins.
Kuva kuti building yacho yange yachimbogadzirwa kuti inge ichikova pane chimwe chinhanho chekuti kana ukanga wapinda imomo hauzoita kunge usiri pachipatara. Building yagadzisaka pari zvino taakuisa zvekushandisa imomo, maventilator, mibhedha yaintensive care, toisawo mamonita acho zvichikwanisi kunyatsoshanda zvakanaka. Vana chiremba vatinyatsoona munhu ari uko iye vari uko vachiona kuti ari kuita sei. Asi basa rakaitwa zvakanaka chaizvo, tiri kutenda vakatibatsira.
Ndaanani vakakubatsira?
Vakati wande infrastructure cruising up yekuti mushandike vanga vari maChina ati mukati maventilator, mibhedha yeICU, mabackup yesola yemvura. Vanhu vaZimbabwe nari kungouyawo, vamwe vakabva neuku, vamwe vari kuuya neprotective equipment, vamwe vari kuuya nechikafu chevashandi, vamwe vari kuuya. Saka vakangoti wande wande chazonyatsoburisa ndikara taona kuti tiri kuita sei nechirwere.
Makakwanisa kuona maventilator mangani manje nekuti akambonzwa kuti kwanga kusina kakana imwe chete?
So far tine 5 but tichakapromiswa mamwe akati o.
Pane imwe nyaya yavaZororo Makamba Dr Chonzi yekuti kunenge kwanga kuchinzi kuchipatara kwanga kusina zvikwanisiro, vana chiremba vakazoramba kuvabatsira. Makazviongorora here izvi?
Tikutarisa nokuti pese panoshayika munhu hapashayikwe muroyi. Asi pamwe pacho ndepekuti tinenge tichibva tadzidza kuti apa taigora chirwere chinyowani chitsva, uye vari kuchirapawo vazvimwe zvacho vari kusangana nazvo pekutanga. Tine urombo nokubayirwa nemukomana anga aine future it is so bright. Asi tine zvatichadzidzawo, ndosaka tiri kuongorora. Hapana here zvaigona kuitwa differently, hapana here zvaigona kuitwa zviri nani. Saka hongu tiri kuzviongorora zvikuru kubvira kuti kwaanga kwazvakatangira mabatirwo akaitwa ari muchipatara zvakushandisa zvakazivipo here, nzvimbo yacho yanga yakamira sei, madhoki auya here, neshanga aripo here, mamonito, saka zvese zviri kuongororwa.
Asi changa chiri chokwadi here kuti panga pasina ventilator uye kuti mamwe maplug acho anga asingapindirani neyakazouya?
Muzvipatara zvedu zvemainfectious hospitals hazvina kugadzirwa kuti zvisangane nevarwere vakadaro vanobva vada intensive care. Zvinenge zvichiwanzorapa vanenge vane cholera kana TB kana vazhinji vakadaro havadi maventilator. Saka kana achinge adaro anenge akureferwa kune imwe level yatiti secondary level. Kunenge kune chipatara chaizvi chakaita sana Harare kana tertiary level chakaita sana Harare hospital kana kuti Parinyatwa. Asi nokuda kwemhando yechirwere chake chipatara izvi hazvina kuda kumutambira nekuti anga aine such an infectious condition. Saka zvanga zvava zvekungoti ngatiedzee kuti mwana aone awane oxygen. Taimbomupa efirst mask kuti yanga isisakwani nokuti izvo anga aunyanyozarirwa. Saka zvinhu zvakawanda ndozvati kutarisa. Saka vakuona kuti even tiri kuti kana panga pasina ngativei nazvo. Kana tikaramba tiri kungoti taungoungana nekuti zvakazodai zvikadai munhu wese achaona kuti chaigona kunge chakagadzirwa chaigona kunge chisina. Saka tiri kutokubva iye zvino izvi navana chiremba vekunana iko kunana Parinyatwa kwacho vaifanira kunge vanga vachimubatsira ari munzvimbo ine mishini iyoyo. Vakuuyawo kwedu kutibatsira nekuisa mishini. So it's unfortunate but ndozvakaita asi tine urombo.
Mukuru mubazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare muHarare. Mune imwe nyaya, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvinoti zviri kunetsekawo zvakanyanya nekuda kwekunzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya. Izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzomuAfrica. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, mutori wedu wenhau More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
South Africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume. Mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe mabasa vaBrighton Songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame.
South Africa haichakwanisa kuti ichibhadhara vashandi varikuya kumabasa nekuti havasi kuenda kumabasa. Vanhu vakutokuvara futi nenzara. Saka izvezvi mabasa amira kunyange nevarungu varungu havachatomboda kuti utovheta padhuze navo nekuda kwecoronavirus. Is the sound here in Zimbabwe? Brighton Construction iri muno tine matenda ati mabasa atirikufa kuti tiite tiri kutadza kutoaita tatongovharirwa mukati medzimba and nemari dzedu dzatinge takachaja nedhora redu hazvichabatsira posi pamwe paichazopera pamwe dhora redu rinenge radonha.
Kunoku nevanhu varikushanda munomu remember vanhu vakabva muZimbabwe vachiuya kuzoshanda muSouth Africa vazhinji havana mapermanent job. Vamwe vacho havatikana kunyange nemapemiti vanoita basa rekuzvishandira remaworlding rogadzira magedhi vari kunze kwegedhi vamwe vachitengesa mamops zvakachivararamisa but madzine dambudziko rapo iri hapana chekuti vachawana chekudya.
Vasongore avo vanovawo mufundisi musondo yemethodist church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose.
Takuvara nenyaya yecoronavirus ndoda kudzokera mukati memachechi chaimo chaimo indopinda Methodist church in Zimbabwe in South Africa again ndomatiri vanhu iye zvinota kutopinda chechi pamafacebook pamawhatsapp apa mari yedhata hatina kuti tipinde pafacebook tipinde pawhatsapp zvinotochiita sei korona yatikuvadza.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambuva pamukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongomubopoto mumba mavo.
Coronavirus yauraya zvinhu. Baba vari kugara pamba havasi kuenda kubasa. Izve socha chechu chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera. Magetsi ari kupera anoda kutengwa hapana mari. Havasina kana mabasa nokuti vanoshandira. Havashandire kambani tinovapa mari. Saka izvi chirwere ichi chatikanganisira zvisingaiti. Coronavirus yauraya zvinhu zvakawandisa. Advantageo ndeyekungoti tingogara tichitese pambo futi tinongotiwo close but sometimes zviri kutotinetsa futi kwasi togara tichinetsana pambo.
Asiva Marvelous Mashaya Mombe vanoti kunyange hazvo mutemo uyu wakavaomera vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo.
Ine madisadvantage mahombe chaizvo ende uye ine maadvantageswo ainawoyo ekuti it also brings the best out of the men kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus italokerwa pamba madisadvantage hatisi kukwanisa kufamba, mashopu akavharwa, hatiri kunzi garai mumba ende vari kuitira utano hwedu kuti chisarambe chichispreada chirwere ichochi. Saka tiringogarawo tirimo mudzimba imomo mumabasa hatisi kuenda, ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasi kukwanisa kuti vachiwana cheuviri vari mudzimba dzavo, vasiri kukwanisa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo, ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri. Saka eshe ndo pane big disadvantage, but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government iri kuedza painogona kurwisa chirwere chatidai kutinetsa, but tinosiyira kuna Musiki tichiti aiwa zvichaita, Mwari ariko, Mwari mupenyu, zvine chinangwa.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya. Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe vapisi Maridzo vanoti kugara mudzimba uku kwave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande.
Tiri kuzvinzisa zvakataurwa naPresident weSouth Africa, asi nyaya yekuti mabasa vanhu havachakwanisi kuya kuzotenga mumabasa nekuti hatina kana makastoma ari kupinda vachitenga, saka basa riri kuita kuti bhizinesi ridzikire low.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru, asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba. Hurumende yeSouth Africa inoti iri kutarisirawo kuti uwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru, sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu. Kusvika pari zvino vanhu vavhenekwa vanopfuura zviuru makumi mashanu nematanhatu zana masere nemakumi manomwe nematatu. Africa inoti inoda kuvheneka vanhu zviuru zvitatu pazuva, uye pane vamwe vari kupinda mudzimba uye vamwe vachityaira motokari dzavo vhenekwa coronavirus kana kuti mobile testing. Mapurisa nemauto ndiwo ari kuona kuti vanhu vagara mudzimba kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi, asi vanorwira kodzero dzavanhu vari kuvapomera mhosva dzekutyora kodzero dzavanhu, kusanganisirawo kupfuura vanhu nepfuti. Mumwe mupurisa nemumwe gadhi vari kuferefetwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe murume kuEast London achinzi ainge achinwa doro kwete kugara mumba sekurudziro yehurumende. Vamwe mumisha inogara vazhinji vari kuita wakitina gonzo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchirai muchongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai sundo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Talent Madhava, mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZinasu, Zimbabwe National Students Union. Tirikubata nyaya yezvedambudziko rechirwere checoronavirus, tichinzwa kuti dzidzo dzavo dziri kuendera mberi zvakanaka here sezvo zvikoro zvakavharwa pari zvino pamusoro pezvechirwere ichi. Ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, zviri kufamba here?
Zviri nani, kwakati?
Aiwa, tiri nani. Tindiudzewo zvizere pamusoro pezvematambudziko amuri kutarisana nawo sevadzidzi pamusoro pezvechirwere checoronavirus.
Chirwere checoronavirus ichichi chaka tinga mumatambudziko akawanda kubva chatanga. Unfortunately, muno muZimbabwe hatina any record yemastudents ati afa nekuda kwecorona. But looking at the situation, zvikoro zvakavharwa kubva zvakaita corona outbreak, my institutions ese akavhara nekuda kwelockdown. Tiri pa lockdown kudai so my students zvidzidzo zvedu zvakakanselewa, and there was also a disruption of the academic calendar. You can see kuti semester madhensa ayanga aita nzi yachatanga ichapera asisiriwo madhensa atichiri kushanda nawo. Seems kuti almost all the universities now they have resorted to online learning.
Mabatanyaya yeonline learning nemaonero enyu mungati kuendera mberi nedzidzo muchishandisa dande mutande idanho rakanaka
here? E-learning, online learning chinhu chachakatinakira, sekuti when we look at technology chinhu chachakanaka chaizvo. I see we are having difficulties. Why? Because isusu takatasa economic situation yedu muZimbabwe, maparents edu angakabhadhara fees, mukatasa mafees edu angakakwira chaizvo, and vanhu vakawanda vasati vatopedza kubhadhara mafees aya vari kutotambudzika, vashoma vangu vakati vakabhadhara. Saka chiri kutinetsa pakuti tishandise online iyi inyaya yekuti madata bundles anodhura. Handimi kuzviona matotadza kutotaura nenyu pamasocial media platforms because handitori nadata. What more kuzowana data rekuti ndikufanira kunge ndichiresearcha ndobva ndazoenda ndono upload assignment. Mamwe mapart 4 students, they need to be researching about their projects, their dissertations. Saka that is the greatest challenge. However, the initiative was actually a good thing.
Sezvo vazhinji vari kuchema-chema vachiti havana zvikwanisiro zvekudzidza vachishandisa dande mutande, nemaondereni zvikoro zvikaendera mberi zvakavharwa pasina malessons kusvikira nyaya yecoronavirus yagadziriswa, mungati idanho rakaipa here iroro?
Isusu sevadzidzi hatirambi kudzidza tiezinasu takagara pasi tikati titaure nezvenyaya iyi tione kuti tingaita sei, nekuti option yekuti tirambe kudzidza is not an option. Saka tine masuggestions atakagara pasi tikawirirana seorganization kuti akasvikawo masuggestions aya akasvika kuministry of higher education and education anokwanisa kutibatsirawo.
Ndeapi masuggestions iwawo?
Yekutanga yacho tikuda kuti ministry yedzidzo handitika higher education and education ikwanise kutaura iugara pasi yotaura nemanetwork operators akaita seEconet, akaita seTelecel, akaita seNet1 handiti vakagara pasi vobva vataurana navo votenderana kuti kana zvichibvira mastudents akwanise kuaccessa masaita ane ac.zw okay at zero rate. In this case, my students anenge achikwanisa kuenda pamainstitution sites for mahara, vachikwanisa kuenda paportal for example. Imwe suggestion yatakaona ndeyekuti izvezvizvi mastudents ari kukwanisa kuaccessa e-learning, online learning, ndo vakaregista chete. Saka tinokumbira futi kana zvichiita ministry ipe directive measure kumainstitutions aya kuti vakwanise kubvumidza even mastudents asati aregista kuti vakwanise kuaccessa e-learning.
Aiwa, Muzvare Matava, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Mune Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri panapa panepfenyuro yeStudio 7, apo tichange chiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. mune Zimbabwe, musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu. Zvisinei, ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni Mike Hove. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepa Instagram at BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Nguva ndiyo yadyanana anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Happy Easter. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinoimba kuti muri nani mazuva ano eCOVID-19. Ini ndini Tanonoka Wande, muchikamu chedu chezvechitendero ndichiti gore rino chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chiri kukonzera nhamo nendufu pasi pose, chichiuraya mazana nemazana evanhu pazuva. Gore rino makereke mazhinji pasi pose akazivisa vatendi vavo kuti vasauya kukereke pasvondo reEaster, asi kuti vashumire paterevhizheni kana kuti paindaneti vari kudzimba dzavo. Umwe mufundisi wekuZimbabwe vari vekereke yeConcerned Family Ministry kuCalifornia, Pastor Fortunate Hove, vane kereke inobatsira nechikafu mhuri dzisina chikafu chakakwana pamwe chete nevanhu vasina pekugara, vanoti hazvisiri nyore kurega kubatsira. Naizvozvo kereke yavo iri kuenderera mberi nebasa ravo, asi vachizvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Tabata Pastor Hove kuti vatitsanangurire mashandiro ari kuita kereke yavo apo vanhu vazhinji vachinzi vagare mudzimba uye kuti vasaungana.
Isu sekereke, nokuti ushumiri hwedu uri kuvanhu vasina pokugara, vatinoti mahomeless population. Zvatakaita ndezvokuti takati vanhu vamire kumbouya, nokuti utano hwavo hunenge huchikosha. Chinhu chatagara tichingotarisira mazuva ose, nokuti vanhu vosina kuti vanogeza maoko, vakawana magloves. Saka takambomira, asi vanouya mumwe nemumwe tichivashumira dunga munhu. Ndozvatiri kuita isusu. Kana kuti tinoenda tagara tine kusangana, tichifonerana, tichinamata nokudzidzisana. Saka takaosimbisa bazi iroro reushumiri hwedu iko zvino, kungokurudzira vanhu kuti mwoyo yavo isaramba yakaderera namamiriro akaita zvinhu. Vakurudzirike kuziva kuti Mwari ndiye anogona kuvaburitsa musituesheni yatiri, nokuda kwokuti patakatarisana napo kereke ndiyo inofanirwa kuva iri mhinduro kuvanhu. Saka naizvozvo kuvharwa kwemasuo ekereke kunogona kukonzera kuvhiringika kwevanhu vazhinji. Saka vafundisi tinotoona kuti tinofanira kuramba takabatana navanhu, tichitaura navo, kuvakurudzira kana vane mibvunzo tichipindura.
Ichechi yenyu inoita zvebasa nokubatsira vanhu, muri kuzvifambisa sei, uye pane matanho amunotora here kuzvidzivirira kuchirwere ichi?
Chokutanga, chatinoziva kutizvo Kristu Jesu ndiye murapi mukuru, ndi great physician. Norutendo tinomira kuti Mwari vanotirwira, asi hatingogumi ipapo. Tinozotora matano okupfeka wokuzvishongedza zvinotaurwa nehurumende, kupfeka magloves kuvhara miromo yedu kutira kuti tisafema mhepo iya, kana kuti vanouya kuzodya chikafu vasatifemera, kana isu kuti tisazokonzera kuti vabate chirwere kubva kwatiri. Asi takaona kuti seushumiri ministry yedu kuti tivhare nokuti kwaita chirwere ichi, vanhu vanga vasina kwekuzonodya. So takatozoona kutizvo tinotofanira kuvhura samazuva ose. Vanhu vanouya, togadzira zvokudya, vouya vodya, tovapa mabhegi ekutakura ekunodya. Uye taona mhuri dzakawanda, vanhu vakashayikirwa nemabasa vaakuuya vachizotora chikafu kubva kwatiri. Hatingogumi ipapo, guta rakatikomberedza reParis rinouya richitorawo chikafu. Kozoti kaunti yeRiverside yakatipa patinogara, vanouya zvakare vachitora chikafu vachinofidha vamwe vanhu.
Ko zvino Easter yegore rinoi zvaya zviringika kudai, munozviona sei kuti murambe makabatana nevatendi venyu?
Izvi ndozvakakosha vaHwande, kudzidzisa vanhu kuti kereke iri muhana, haisi mubuilding. Saka naizvozvo kana akakwanisa kunovhura TV yake akashumirwa chinhu chakanaka, panotidzidzisawo kuti zviya tinoita zviya zvamakere kuti uyo andeve kuchechi yakati, ava kuchechi yakati, havaende kuchechi yakati. Kushaya mano wokukura nokuziva Mwari, kune vakatsaurirwa naMwari kuti vashumire kudurikidza neTV kana neredhiyo. Iko zvino vari kusumuka vachizadzisa gepi yakiriyetiwa nevhairasi, nokuti vedu havakwanisi kuuya. Takatovaudza kuti paEaster pano metenge muri kumba, asi hazvireve kuti hatiregi kurangarira Kristu Jesu.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru Pastor Fortunate Hove veconcerned family ministry kucalifornia. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivainesu zvekare zvondo rinouya apo tichikunzirai chimwezve chirongwa chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure inawo zvakare. Vasousa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus nevamwe vatatu mumhuri yavo vanoti vave kunzwa zviri nani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.